tanga tiri kudare re High Court uko takasungwa ini na Director General weMDC vanonzi vashone tichinzi isu takapara mhosva yekuti takati zita removement for democratic change harina kunge rakabva kune munhu anonzi David Mushusha asi kuti rakabva pamusangano wanga wakagarwa nevanhu vakawanda vanosanganisira vana Grace Kwinje nana Len Mojongwe saka ivo vaenda kudare vachitungisa vachiti vanga 300,000 kubva kubato reMDC isu tinoramba ipapo tichiti bato reMDC rakafomiwa netrade union movement pamwe chete neconstitutional movement uyezve nemastudents uyezve nyaya yekuti movement for democratic change chinhu chakibetiwa kuti chigovapo nekuti papa ine mazita akawanda aidi vanhu saka isu ndozvatatichitaura asi nhasi pataenda kudare ivo vamuzhuzha wacho vanzi vatiratidze maminutes kana kuti humbowo hwekuti zvinhu ndozvakabuda muzctu maminutes acho panga pasina uyezve vanhu vekuzctu vacho vakanyora bhuku ravanga vakuti ndo rinopangidza kuti iye ndiye akauya nezita kwasa kuuya zvakare
chii chaita kuti vamuzhuzha vachisimuka iye zvino vachikwikwidza nyaya yezita iyi tichiona kuti bato raane makore angasvika 13
In fact ndo mubvunzo wabvunzwa iwo kuti pamakore ese aya wanga uripi wanga usingazivi here kuti kune MDC zvikanzi naiye ndakanga ndisingazivi kuti zvine mari mukati saka pandakazoona kuti zvine mari ndobva ndaiendesa nyaya kudare asi magweta edu aita application yokuti isu tiitwe discharge tinzi hatina mhaka hatina nyaya yekupindura asi Justice Mafusi revati vachamboenda kumbonozeya mutongo wavo vachatidedza kana mutongo wavo wakwana
tanzwawo zvakare kuti kabhineti yebato renyu yasangana nhasi mungatiudzawo kuti zvii zvakurukurwa pamusangano
hongu shadow kabhineti yedu yasangana kuno kuHarare pamwe chete neplanning commission chachakanyanya kukura chachichitaurwa nezvacho ndezvekuti tichitanga kuzeya zvinofanira kubuda mumakurukota edu kota ratakaisa rinoona nezvemagesi tine rinoona nezvemvura tino rinoona nezvemabasa tine planning commission inotarisa kuti Zimbabwe iri kuenda kupi saka makurukota edu anenge achiongorora zviri kuitwa nemaministers nekuti taona kuti maministers ezano haachisina zano saka isu taakutomirira kutogadzira mapolicies nekugadzira maplan ekuti Zimbabwe inofamba sei